chekutanga hurumende ngaivere hurumende yevanhu, hatidi hurumende yemunhu. Ngaive hurumende yevarimi, chero dhizha yaikudza varimi, nekuti ndogutsa ruzhinji. Kasi riri gutsa ruzhinji vaibetserwa kuti vawane mitengo yakanaka kune zvese zvavairima. Ndosaka makaona masanctions, vakabhasta masanctions. Ndosaka pakamukaona Sebo chemical factory yemafertilizer yakabva ipapo, kuti vakati takuzvirimira tega, takubhasta masanctions kuti kawana food security. Hatitemiri shonga munyika. Saka food security, if kana ikasazadzikidzwa kuti vanhu vane chikafu chakakwana, it becomes a national security issue. So zvinotanga nekuvapa mitengo yakanaka, kubhadhara nemari inenge yapinza murimi, fertilizer yake, mbeu nemishonga, owana profit. Hatirimire kupa vanhu zvinhu mahara, torima tiraramewo, tiwane mari yekurarama, kudya nekurarama. Saka mitengo yagara iri pasi. Iyo hurumende inotipa mari muZimbabwe dollar, kasi mafuta ari US dollar, diesel, fertilizer iri US dollar. Saka Zimbabwe dollar ndinoidini.
Asi ka hurumende inenge iri kuti inombopawo vamwe vanhu mbeu, honorable Mliswa, nezvimwe zvekurimisa, hazvisi kukwana here?
Ngavaende kune vanhu vacho vavakapa mbeu vachoka, ngavabhadhare ka mbeu yacho. Havana kumanikidzwa ka. Iye zvinezvi vakuti vari kupa vanhu mbeu, pamwe pacho vanenge vachitsvaga mavhosi ka. Ungati munhu wese wambeu achagona ko, mvura yakanetsa haina kunaya, saka zvakaenda kupi? Zvacho zvakapiswa, zvibvumo zvacho mvura yakawanda. Izvi ndipo pane problem. Sei vachipa vanhu mbeu, vakumbira here mbeu yacho vanhu? Handi hurumende dawo kwanawo mavhosi.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita kubva kuvarimi, ingava mari yakawanda sei ingavakwanire pane yavari kupiwa neGMB?
2310 US. Iye zvinaizvo angavati 30% paRTGS. Ukoona RTGS yacho yatokata down kudhara, hapasina mari, yakuma 150. Saka 30% in US, 17 RTGS. RTGS opiwa after 3 weeks, 4 weeks. Vanotinyeperaka, vanotiudza kuti mari ichabuda in 3 days. Kwaani in 3 days?